manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Mani rakanaka vatereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera kukadzi 10 2018 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopuhwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Ton ndiri mu Washington DC. Ndichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. Makakatwanwa pamusoro pechigaro chakafanobata chigaro chemutungamiri weMDC pakati pava engineer Elias Mudzuri nava Nelson Chamisa odzika midzi mubato iri. Dunhure manika rinorangarira va Roy Pachedu Bennett nemudzimai wavo Heather avo vakashaya mutsaona yechikopokopo kuno kuAmerica mwedzi wapera. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vonanga Botswana uko vakakokwa nemutungamiri wenyika iyi vaIan Khama. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Makakatanwa pamusoro pechigaro chakafanobata chigaro chemutungamiri weMDC pakati paengineer Elias Mudzuri nava Nelson Chamisa adzika midzi mubato iri. Vaviri ava vachiti vose ndivo vari panyanga. Panguva iyo vaMorgan Tsvangirai vari muchipatara kuSouth Africa uko vanonzi vari kurwara zvikuru. Godwin Mangunja anotipa nyaya inotevera.
Makakatanwa pakati pavamudzuri navachamisa asvika pakaipa zvichitevera kushayikwa kwechokwadi chekuti vatsvangirai mbune vari kuti chii panyaya iyi asi chokwadi chiripo ndechekuti vatsvangirai vasati vasimuka kuenda kuSouth Africa vakadoma vamudzuri kuti vafanobata matomu panguva iyo vanenge vachirapwa kuSouth Africa vatsvangirai vakativo vachamisa ndivo vachange vachimirira bato muMDC Alliance asi nemusi wechitatu mutauri wavatsvangirai Luke Tamborinyoka vakaburitsa mashoko ekuti vatsvangirai vainge vadoma vachamisa kuti vachibata zvinzvimbo zvese zviri zviviri sezvo vamudzuri vainge vari muSouth Africa asi vamudzuri vanoti vakashamiswa zvikuru nemashoko avatamborinyoka ayo vanoti hasi echokwadi vamudzuri vanotiwo vatsvangirai pachavo vakarwadziwa nezvakaitwa navatamborinyoka vakabva vavashedza kuJohannesburg kuti vazotsanangura kuti zvainge zviri kufamba sei mubato
ndakasvika ndichitorerwawo hospital ndasi ndambosvika because ndandambokumbira kuti vaona bhati ndasingakwanisi kuinda because hapana matauro aonoita kana hama dzavo dzisina kuvapa chifoni vaanogara navo vachivarapisa saka ndo vakazotumwa zvani dani ndasvikako ndakasvika usiku vakati ndakakumirira ndapinda ndikataura navo vakati zvii zvakangomboitika ndikavaexplainera zvikanzi aiwa ndakati uact vaakutikanganisa muchipatara ndokubva ndati zvinonetsa handisi kuzivawo zvasara zvichiitika zvikanzi aiwa ende handisi kutaura zvakawanda enda unobatanidza vanhu mugadzire election toda kuti tiwin election
vamudzuri vanoti vanhu vese vanoti vari kutaura navatsvangirai vari kunyepa uye ivo vari kuteerera zvinotaurwa navatsvangirai chete zvekuti ndivo vakafanira kubata chigaro chavo mubato kudzamara vadzoka kumusha
unoziva vana uchiseenza nevamwe unenge uda kuti museenze muchibatana asi zviri kwamuri unoverengi kuti unonyepa ndiani anotaura manyepo ndiani manyepo atatotaura kuti ndaudzwa namukuru kuti hapana wakambotaura naye saka handichatauri zvevavo kuti varataura kuti kudii because chokwadi ndechekuti muridzi wataura kuti handina wandakambotaura naye ende handisi kutaura nomunhu nekuti muri kundikanganisa itai ndigare ndipopora
vachamisa vanotiwo nhengo dzebato dzinofanira kubatana nekushanda pamwe apo dziri kugadzirira sarudzo
Musangano uno tuda kubatana, musangano uno tuda kunzisana, musangano uno tuda rudo, musangano uno tuda kutivani wawe ni kutirela murairu, ni kutirela mtemo. Atiko nukushandisa demo pa trukuenda ni kutitoda kutivani wanzise mtemo. Asimu mtemo kasatirelo, demo ujiasa sumu kazaru, manje manje. Asa atigi kuti tenge tisisa izo sukumberi, wano nga wabatani, wano wafame domu ya watu uda kutuchetwe. Wasiru kunzisisa, wawo zizi kwa kutuwafuru wenjere, njere zao wanzisise. Wasiru kuona, masiso tuwa batira kutuma ayasova, asina utare aone zvakakwana vasinganzwi toaita kuti vanzwisise.
Vachamisa vanoti vakatokoka misangano yemapazi akasiyana siyana ebato kuti abatsire mukugadzirisa dambudziko rapinda mubato.
Ndatoshedzera pari zvino kuti ngakuve nemusangano weGuardian Council rinova boka redu revabvezera vanova zvitende zveruzivo zvisipiti zveuchenjeri mubato, nokuti muconstitution varimo ndo vanopota vachiti vanopa mazano kubato. Ndakoka kuti boka iri rigare vhiki inouya. Takokazve kuti pavhiki inouya kuchaitwa maorgans akasiyana siyana mapazi emusangano anenge achisangana kuti tinge tichizeya nyaya idzi, nokuti kuturika denga hubatsirana zvanza zvinogezana.
Asi vamudzuri vanotiwo vakamirira gwara rinobva kumutungamiriri webato vatsvangirai.
Vaifanira kutoripota kuti ndoda kupeta zvakati ndokana vachimanya havo handizivi ende ndirikumbodza kuti vaendoswa handizivi vanoendoswa chii bekause hapana vhakati mezishoni. Saka zvese zvinoitika izvi handizivi zvinobva kupi. Chatati chida isusu semusangano ndechokuti kana vatsvangirai vazotaura kuti handisiri kandidati kana kuti chiitai zvakati, ndopatichaita proses yokuita chi national executive, toenda national council, toita congress. Asi kana vasati vati ndapa, tinenge tichirwisana neiripo.
Panyaya yekuti pane vamwe vechidiki vari kuronga kuvarambidza kupinda pamuzinda webato iri weHarvest House, vamudzuri vaseka zvavo vakati ndipo pavachaitira musangano yese yebato nekuti nhengo chaidzo dzeMDC hadziiti zvemhirizhonga.
Ava vanoti vanozviti vanoda kuti hamuchasviki handizivi kuti zvabva kupi, ndokunonzi mamhepo, ende mhepo yacho kwairi kubva tokuziva. Ndozvandataura kuti ukazoda kufamba nomunyu pose pose unogona kushaya nyama yacho.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzisina kuda kudomwa nemazita sezvo dzisingadi kuonekwa sedziri kutora mativi dzinoti pasvika nyaya iyi pava kuda kuti bato rigare pasi rogadzirisa nyaya iyi, uye zvakaitwa navatsvangirai vasati vabuda munyika zvive izvo zvinofanirwa kutevedzwa kudzamara kanzuro yepamusoro soro yebato yagadzirisa gakava iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Tichiri munyaya yeMDC, vari kuronga musangano weMDC Alliance kumasvingo vanoti musangano uyu uri kuenderera mberi mangwana zvisinei kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mubato reMDCT. Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Sachigaro weMDCT mudunhu remasvingo vaJames Gumbi vanoti vanotarisira kuti vanhu vachauya neuwandu hwavo muMamutse Stadium sezvo vakaita gadziriro dzakakwana.
Dziri kufamba zvakanaka, tiri kutarisira mavhu nemarara kuMamutse. Richatoita doko, richaita kutsemukira chaiko chaiko. Tange tichiita door to door, tichikanda maflyers okuti vanhu vanosara imba neimba ward by ward kubvira nezuro, tichiita matimu akasiyana siyana achifamba mudzimba.
Vagombi vanoti kunetsana kuri kuitika mubato ravo hakunei nenyaya yeMDC Alliance, nekudaro vanotarisira vanhu vakawanda kuti vachauya kumusangano uyu. Mutevedzeri wemurongo wemisangano muMDCT vaAmos Baya vanoti zviri kuitika mubato ravo hazvikanganise vanhu kuenda kumisangano yeMDC Alliance kanawo mimwe misangano inoitwa nebato ravo.
Handioni zvikanganisa kuuya kwevanhu mangwana. Chandingangotaura nemashoko avakureketa Gandri Marange ndezvekuti vakuru vanoti mvura bvunge dzekee ndiyo gadzana. Mangwana achange ari makuwerere muno masvingo kumamutse Stadium, munhu wese achange aripo, utungamiri hwese hwemusangano huchange huripo.
Musangano weMDC Alliance ndewekutsvaga rutsigiro mutsadzo dzichaitwa gore rino. Vanotungamirira mapato ari mubatanidzwa weMDC Alliance vanotarisirwa kutaura pamusangano uyu. Sachigaro weMDC inotungamirwa navancuve amai Margaret Shumba vanoti vachavimbisa vanhu kuti mubatanidzwa uchakunda sarudzo gore rino.
Inini am 100% sure kuti vanhu vachawanda mosenemba kuti takagadzira kubva last week yotari chingokanda maflyers tichitongofamba tichitoudza zebha nekuti vanhu kunotova nemusangano saka am 100% sure kuti stadium ichazara mamutse ichazara ekusvika kupatara chaiko vanhu varichatsigira zvikurusa kana tikaramba tichingoshanda zvakadai so hand to hand ndofunga vanhu vachatsigira zvakanyanyisa nemakuti vanhu vachato hurumende yamunangagwa.
Musangano uyu unotevera mimwe musangano yakaitwa kuHarare, Chitungwiza pamwe chete neMutare. Nakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuenda kuBotswana uko vakakokwa nemutungamiri wenyika iyi vaIan Khama kumisangano ichapindwa nenyika mbiri idzi. Ivan Zininga anotipa nyaya inotevera.
Botswana inoti yakakoka vaMnangagwa nevamwe vavo muhurumende kumisangano ichaitirwa muGaborone kwemazuva maviri. Misangano ichapindwa navaMnangagwa ichatanga nemuvhuro uye iine chinangwa chekutsvaga nzira dzekusimbaradza ukama hweBotswana neZimbabwe munyaya dzeupfumi pamwe nezvematongero enyika. Mutauriri wavakama vaJeff Ramsey vanoti ichokwadi kuti Botswana yakakoka Zimbabwe kumisangano iyi. Vatiwo mamwe makurukota emuZimbabwe atove muBotswana kutaura izvozvi. VaRamsey vatiwo pane nyanzvi munyaya dzakasiyana siyana dzatovewo muBotswana idzo dziri kupinda munisangano iri kuitwa pamberi pemisangano mikuru ichaitwa nemuvhuro nechipiri. VaRamsey vati Zimbabwe neBotswana dzange dziine ukama husina kunyatsoti tsvigiti sezvo dzimwe nguva nyika mbiri idzi dzaipokana zviri pachena. Botswana inoti yaona zvakakosha kuti iumbe ukama hwayo neZimbabwe sezvo munyika iyi mava nemutungamiriri mutsva kunyange yazvobata riri kutonga richiri rimwe chetero raitonga pasi pavaRobert Mugabe. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vari mukuru weLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaGodfrey Kanyenze vanoti misangano iri kuitwa pakati peZimbabwe neBotswana yakanaka chose sezvo panga pasina ukama wakanaka pakati pavaMugabe navaKama.
Sokuzova kwenyu Botswana inyika yanga ichidzidzana nevatsvagirai neMDC zvakanyanya. 2008 pakatsvinzidza zvinhu vatsvagirai vakambopotera vakagara kuBotswana. Mutungamiri wekusadhiki anga achitaura zviri pachena kuti haichafarira zvakazviitika muZimbabwe nguva yavaMugabe ndivo vaSerese Khama. Saka naizvozvo Botswana ine kosha kwayo kunosiyana nedzimwe nyika kana dzemunharaunda.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti dziri kutarisira zvichabuda kumisangano iyi sezvo Zimbabwe iri mubishi rekuedza kusimudzira upfumi hwayo kuitira kuti ikwanise kubhadhara zvikwereti zvainazvo kumasangano anokweretesa mari akaita seWorld Bank, International Monetary Fund, African Development Bank nemamwe. Ndakamiririra Studio 7 muWashington DC, ndini Evans Zininga.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutevedzeri wemutungamiri weAmerica vaMike Pence vasimuka muSouth Korea nhasi vachiti America nemadzisawira ayo dzakazvipira kuparadza urongwa hweNorth Korea hwenuclear. Vatiwo vafara zvikuru nehurukuro dzekudzidzana pakati penyika yavo neSouth Korea. Yasvika nguva yekuti tinzwe chironga chevanhukadzi cheWomen's Forum chatinopiwa naMarvelous Muhlanganyahuye.
Chingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chamunopakurirwa neni Marvelous Muhlanganyahuye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemadzimai maviri vari kuita ivo mabasa akasiyana siyana ekubatsira madzimai uye nevanasikana nevanakomana vechidiki munyika mumabasa akasiyana siyana. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndianani uyezve vari kuita nezvei.
Zitara angu ndi nonze linda tungere ima sarira. Ndiri motonga mbeliri wa Zimbabwe Women in Politics Alliance. Basarezi wako Women in Politics Alliance. Kero kuhu zira wa mzimai. Nasikana wechidiki. Nema zimai atikurei kutingati manyei. Titore shigarish. Kunga wako kanzu. Kunga wako paramendi. Kutigazi lise machabuti kwa noti neti. Kunga wako shivatara. Kwa chukutanza kusunungu kwa wanabisha kanata. Kunga wako angu ziku. Ndekushia iku kwe mfuku. Kwa chukuswela tichifamba. Makilomita mashinji uti no chagambura kumabuwa. Shesee jino konsila wakadzirika. Kana. Tava nechivimbi. Tava nechivimbi. Chekuti tiriwa nungo. Uye tine kodze. Yeku wanikwa. Mungu. Shigaru. Cheku matongero inyika yu.
Chombo tarisa korelo lila 2018. Njinja maka tarisa se madzimai.
Chataka tarisa se madzimai ingi shekuti. Madzimai. Wakashu miri hiva. Ma independent candidate sesu. Gatende ingi. Furamberi. Gatipa tiranei. Gatisimu tiranei pa cheku. Madzimai varuma patu. Batanai. Muru wire njumbo yenyu 50% quota. Tiri wire kodzele. Kumbiore mtema section 56 ya gender equality kuti tofano tine 50-50 kana kuru parliament wasaru zuru kutewele katuwa na iwo zidoro zidoro 110 kana kuru kukanzuru katuwa na iwo hafi 1010 chakutema kwa yema ya kanzela chiwani kwa tini mbo muno itua mama decisions ya kutu tika zirise nika yedi atinga siye ma decisions achitua nila rume isu tiripo tiri isu tino takura mutoro weba tambu ziko ya kukanka nisika kuninge kwa itua ma decisions atitua nila
Charity Mandishona, National Chair of Kisen with Madzimai for Women's Assembly for Organization this year, Zimbabwe Chamber of Informal Economy Associations. And Dinonyanya Kubatira Madzimai, Nivana, special Tichitari Sanye, Mabasa Imaoko, and also my school dropouts, but what is it? Shavanga Kwanisa Kwita Utwararam. Very good, dependent on someone, very independent. And we have a program that we run, that we take decisions for life. And that program, we have both, we have a scanner, we have a commander, we have a fixed, we have a scanner, we have a commander. Kuti vave neconfidence in themselves vakwanise kuzviriritira kuti also tinovadzidzisa kuti tiri kutikatengesa madomasi it's a business ive the kuva business for survival but ive business for a sustainable business kuti anokwanisa kuita upenyu hwake asingaiti lean on others
toti muna 2018 zvii zvamungataurei zvingatarisirwe mushirongwa zvamuri kuita izvozvi
tinoda kutotanga nekuita reach out kuma grassroots nokuti kune vanawo vari kupedza zvikoro vamwe vakungoita zvedrug abuse saka ndozvatinoda kutanga nazvo kuti vadzidzisi kuti zvemadrugs hazvina upenyu asi upenyu ndewokuti tsvaga something to do chinokubatsira
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington
Tinotenda Marvelous, regaiti vata chipita zvakare nechimwe chirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, Our Lives, icho tinopuwa naJonga Kandemiri. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu, upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka rekusangana navatakawira mupakati vanove mugari wekuchipinge South mudunhu rechisumbanje kumanikaland. Vamupakati mumwe wevagari vanorwira kuti nzvimbo yavo inge ichibudirira. Kuburikidza nekuita mabasa akasiyana siyana ebudiriro. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vamupakati.
Maita basa baba Jonga.
Vamupakati, mungatanga nekutiudza nezvamunoita munyaya dzebudiriro mudunhu menyu. Tanzwa kuti muri mumwe wevatungamiri vanoshuvira kuti nzvimbo inge ichisimukira.
Ini ndinowanikwa mumakomiti akasiyana siyana ebudiriro remunharaunda. Ndinoshanda nemasabhuku ndinoshanda nevakuru vemachechi, ndinoshandawo nemasangano emadzimai akawanda wanda kuti tinge tichiita zvebudiriro. Ndakazvimirira ndoga.
Chii chinoita kuti muwane simba rekushanda nemakomiti akawanda sezvamataura izviva mupakati?
Ini ndakabarirwa muno muntaraunda yeChipinge. Ndikakurira muno, ndikadzidza muno. Chinonyanya kundipa simba ndechekuti dunhu redu ranga rakanyanya kusaririra. Panguva yose kubva nguva yandazvarwa weini kusvika nhasi uno, hurumende haina kunyanya kuisawo ziso rakakura kudunhu rekuChipinge. Saka zvinhu zvizhinji zvedevelopment kuChipinge zvanga zvakatisarirei. Saka izvi zvinondipa simba rekuti ndinofanira kushandawo nesimba semugari wedunhu iri kuti ndisimudzire dunhu rekwandinobva rionekwewo nevamwe vanobva kwakasiyana siyana sedunhu rinoyevedza.
Ndezvipi zvikuru zvamungati maita kusvika pari nhasi munyaya dzebudiriro zvinoonekwa?
Zvandingati zvinoonekwa ndezvekuti pari zvino takwanisa kukurudzira vechidiki nevamwe vakura vatingati vakanga vasina kuwana mukana wekuenda kuchikoro. Takavakurudzira kuti vaende kuchikoro even vava nemhuri dzavo kuti vakwanise kuvawo neruzivo runoita kuti vakwanise kuriritira mhuri dzavo uyewo vechidikiwo vazokwanisa kuva neremangwana vakanaka. Saka kune zvedzidzo ndinoita basa rekutaura nevechidiki vanosanganikwa navo ndichitaura navo zvakanakira dzidzo, uyewo kune vechikuru tinotaurawo navo ndichiendawo kune madzisabhuku ndichiti kuridzirai vanhu vaende kuchikoro vandodzidza chero vane mhuri. Hurumende pari zvino yakamboisa urongwa hwekuti vane mhuri vaya vangewo vainewo atingati makilasi avanokwanisa kudzidza.
Asi vanhu vari kuzvitambira sei izvi vamupakati? Nokuti tinoona kuti vanenge vane mhuri ava anenge akutarisa kuti nhasi ndine dzoro remombe, ndoda kupinda mumunda, ndine musangano kwasabhuku, ndine zvakati.
Mamiriro akaita nyika yedu pari zvino kana kuti pasi rese vajonga rinoita kuti vanhu vave nekuda kudzidza uye kushuvira kuti dai ndakadzidza, nekuti sezvo muchiziva kuZimbabwe pari zvino tine dambudziko remari chaiyo. Mari zhinji dzava kuitwa zvemufoni zviya kana mumakadhi. Saka vabereki vazhinji vakanga vasina kuwana mukana wekuenda kuchikoro, izvi zvinovanetsa kushandisa. Asi pavanoenda kuchikoro chevakuru ichi vava kukwanisawo kudzidza kuti vanoshandisa sei zvinhu zvakadai. Zvinoderedza tsaona yekubirwa mari dzavo pavanenge vachida kutenga zvunhu kana kutumidzira mari. Kune vechidiki vava kuonawo zvakare kuti nyika yedu pari zvino kunyange kusina mabasa vanoda kufamba vachienda kunzvimbo dzakasiyana siyana kunana South Africa tive kuChipinge kuno vanomhanyira kuSouth Africa vakomana. Saka vanoona kuti chikoro chakakosha kuti vakwanise kundodzidza vava ikoko kuverenga mugwagwa, kuverenga panodiwa vanhu mabasa nezvakasiyana siyana. Saka vechidiki vari kuzviona nekuti pamakore atipfuura apa taiwanana netsaona dzakawanda dzevanhu vainzi vatsikwa kuSouth Africa vatouya avigwa, umwezve watsikwa wauya avigwa. Tikaona kuti vava dambudziko rekuti mumwe anenge afambira pasingafambirwi nokutotadza kuziva. Saka izvezvi vechidiki vari kuzvikoshesa zvedzidzo izvi zvakanyanya baba.
Aiwa maita basa vamupakati kuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu onekai zvenyu vateereri.
Maita basa baba Jonga, muve nezuva rakanaka.
Manga makateerera kuna vatakawira mupakati vanove mugari wedunhu rechisumbanje kuChipinge South kuManicaland muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Tinotenda Jonga, tosangana zvakare svondo rinoya muchirongwa chako. Tochienda kuManicaland. Nyaradzo yava Roy Bennett nemudzimai wavo Heather yaitwa nhasi kuchimani mani pedyo nepurazi ravo reChouswood iro rakatorwa nehurumende yemakore akati apfuura. Mutori wedu wenhau Lloyd Amoyo anotipa nyaya inotevera.
Veruzhinji vaungana kuchimani mani vachirangarira va Roy Bennett nemudzimai wavo avo vakashaya mutsaona yechikopokopo muAmerica gore rapera. Vanhu vataura vapa humbowo vachipembedza kugara zvakanaka kwavaita nemhuri yekwaBennett. Amai Peggy Sauti vati mhuri yekwaBennett yaive nerudo zvikuru.
Waiwa ari munhu angaine rudo zvakanyanya. Mugugarisana kwataiita isu tinobva kwaMutare asi waitibata sewano kuti chese chataoneka tashangana nacho munguva yekurwira nyika yedu ino waititsigira uye angari munhu anga ine rudo kuti nyika yedu yeZimbabwe idzokere panzvimbo tinoti Roy Bennett zororai murugare mufambe zvakanaka nemudzimai wenyu tiri kukurangarirai zuva rino ranhasi rataoneka tiri kuuya kuno kubva kwamutare kusiya maprogramu edu kukurangarirai nerudo rwenyu rwamakamina zororai murugare
amai Von Stolen vatiwo vaBennett vakakwanisa kubata tsika dzevanhu vemunharaunda mavo.
He was a white man, although they were a white couple. Wakazviita semunhu mutema achitoti ndinoera soko murewa. People could laugh. Ah, how can a white man only talk to me kuti ndoera soko murewa? We always remember him. We always remember him. He was just good. Munhu wanga ane munhu pamoyo.
Amai wendi makaya avo vakadzidza pachikoro cheChausswood Primary School vati vakaziva nzvimbo dzakawanda nekuda kwerudo rwava Bennett.
Mari yechikoro yanga iri shoma. I can't still remember because that was 1999. Mabhuku taipiwa kuchikoro, even mabhilo taipiwa. Vaitongoenda nereview yapera kutupiwe another new pen. Every year vana vaiendeswa kutrip kuHarare for a week. So zvanga zviri nani, life was easy. Even kumaruzevha ari padhuze ana Birira, ana Mhakwe, ana Chimani Mani, ana Barad, vanhu vaiita kurwa nemarori akasiya avakisa bridge. Achifamba maruzevha vanhu achihoreswa, hapana zvatingaita asi atarasikirwa zvisingaiti. People kuChimani Mani.
Mwanasikana waishe Mutambara muzvare Vena Musukutwa vatiwo vaBennett vaigovera vagari mawairesi aibatsira kuti veruzhinji vanzwe nawo kubva kunhepfenyuro yeVoice of America Studio 7 sezvo ikoko masaisai enhepfenyuro dzemuno achinetsa.
Panguva yavo
Bennett vakatibatsira nezvimawairesi zvekuti tinzwe news paVOA Shona, kunyangwe paVOA Ndevele. Ndope taibata news dzese tichinzwa zvese zviri kuitika munyika mwedu. Nekuti pamwe magetsi kunenge kusina, mari dzemabattery tenge tisina, saka taizokwanisa kunzwa pamaradios iwavo, nekuti haanidhi mabattery, haanidhi magetsi.
Vamwe vanga vari panyaradzo iyi vanosanganisira vaENK Arnold Tsunga nevamwe vakuru vakuru mudunhu reManicaland. Vaviri ava vasiya vana vaviri, mukomana Charles nemusikana Casey uye muzukuru Roy Jr. Ndakamirira Studio 7 kuChimani Mani, ndini Lloyd Moyo.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860, 15460, 15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Nawo mashoko anokosha tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Makakatanwa pamusoro pechigaro chakafanobata chigaro chemutungamiri weMDCT pakati paengineer Elias Mudzuri navaNelson Chamisa odzika midzi mubato iri. Dunhu reManicaland rinorangarira vaRoy Pachedu Bennett nemudzimai wavo Heather avo vakashaya mutsaona yechikopokopo kuno kuAmerica mwedzi wapera. mutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa vonanga kuBotswana uko vakakokwa nemutungamiri wenyika iyi va Ian Khama. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Musakangano kunge minisu zvakare mangwana. Kana muchida kutumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu dzanhasi pawebsite yedu inoti www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Chris Gande achikupai nhau dzendebele.